manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 17 2022 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
chinhu chakanaka uye chakakodzera nekuti ndo vakatiita basa racho anova anonzi maford fathers vakatanga basa iri
vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe nevamwe vatungamiri vakavamba sangano resadak vopiwa mubairo watambirwa nemutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa uye mudzimai wavo amai Grace Mugabe kuDRC
hondo yeukraine covid-19 zvinhu zvazouyawo kuzowedzera urombo nekukundikana kumanikana kwevashandi muZimbabwe
Zimbabwe inodomwa nebhanga reWorld Bank pakati penyika gumi dzinonzi nebhanga iri dziri kudhura kutenga chikafu Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala nemumiriri weChitungwiza North vaGodfrey Stole vari kushungurudzwa vari mujeri nekutyorerwa kodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vari kuKinshasa kuDRC kumusangano wenyika dzemubatanidzwa wekuchamhembe kweAfrica weSADC 42nd Summit for Heads of States uko vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vapiwa mubairo weruremekedzo pamwe chete nevamwe vaive vatungamiri venyika dzemuSADC vakatanga mubatanidzwa uyu vanozikanwa nekuti the founding fathers Amai Grace Mugabe, mudzimai wava Mugabe, vanga variko vakatambira mubairo wava Mugabe, vakamirira mhuri yavo. Vamunangagwa vasanganawo nemutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi Chilombo pamucheto wemusangano uyu. Musangano we42nd Summit uyu uri kufamba nedingindira rakanangana nekusimudzirwa kwemaindustry kuburikidza nezvirimwa zvicherwa nenzira dzekusimudzirawo upfumi mudunhu resadak kana kuti promoting industrialization through agroprocessing, mineral beneficiation and regional value chains for inclusive and resilient economic growth. Vachilombo ndivo vaisa chigaro weSADC vachitora kubva kuna vaLazarus Chakwera vekuMalawi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Kadzikwa kuti tinzwe maonero avo.
Vava Mugabe neSADC nevakuru vakuru vakatangawo kubuka reSADC chinhu chakanaka uye chakakodzera nekuti ndo vakatiita basa racho anova anonzi maford fathers vakatanga basa iri saka SADC payave nhasi kana yaona zvakakodzera kuti itende vakatanga tinoona kuti vaMugabe vanofanira kuti vatendwe nekuti ndo vangari vakuru vakuru veSADC uye vakaitanga saka iwo veSADC vane zvavanotarisira nezvavanoonawo maererano neorganisation yavakatanga kana vachifunga kuti vanofanira kutenda vakuru vavo vachiona kuti vachiiwokufunga kwavo vachiti vakuru vavo vakaita basa rakanaka toona kuti vaMugabe munhu anofanira kutendwa nebasa ravakaita zvinda nemaonero anekaita SADC yacho
taona pachichinjwa ugaro wasachigaro wesangano reSADC kubva kuMalawi kuinda kuDRC munoona zvichizochinja here mafambisirwo ari kuitwa zvinhu muSADC
hapana chinochinja pabasa reSadaki nekuti Sadaki yachinja vatungamiri nguva nenguva zvinongoendera nekuti chinhano cheimwe nyika chikabva kwoita cheimwe nyika kuchinjwa kwevatungamiri hakuna zvaakunochinja uye hakuna zvakabvuswa pakachinja pakuona kwedu pakuchinjwa kwevatungamiri vesadaki saka zvevatungamiri kungotingangotingovemucherechedzo kungochinjana asi hazvina zvazvinochinja nekuti mabasa acho anenge aita Sadaki ndo anotarirwa kunzi pane chinochinja here pakushanda kwesadaki.
Dr. Gadzikwa, taona mai Mugabe vachitambira mubayiro wavamugabe kwanga kuchipiwawo mibayiro kuDRC uko. Ko, zvazvinonzi vamunangagwa namai Mugabe havamwidzani mvura zvakamira sei mazuva ano?
Tinoona sekuti vanhu vanenge vasina kuziva zvine zviri mukati asi vanenge vachiona havo nezviri zviri kunze. Zvingangove zvekuti pakashaika mukuru pane zvakawanda zvakangoitika zvinongozikana nevanhu asi hatinogona kuti nekufamba kwenguva zvinhu zvinozongodzokeredzana sekuti vane nhoondo yakakura vamunangagwa vachishanda navamugabe saka panogona kunge paine zvimwe zvakangokanganisikawo kana vanhu vakagumbukawo asi nekufamba kwenguvawo zvinozofamba uye kwavanga vaenda kune vanyarikani dzimwe nyika saka kunyange vaine pamwe zvavasingawirirani hazvinge sina kukodzera kuti vazvitaridze pane vanhu kuti pane zvachiukanganisa nekuti zvavadaidzirwa zvinhu zvinosimudziro ivo vamunangagwa zvisimudziro ivo vamugabe saka vanhu vakataitawo vamunangagwa nemvuro indo vakaita navamugabe zvinonetsa kuti upatsanyuwe kuti vakasiyana kana kuti vanganzi vabva vatokanganwa vakaita mhani dzinopandukirana hatina sekutoti pamwe vakatogadzirisana mukati imomo vakawirana zvavo nekuti nyaya dzacho hadzina kwadzakazomboenda mai Mugabe vanogara zvavo munyika muno nevana vavo mune zvakanaka hasaita muzivo takashata saka tinotoona kuti zvino zvavanga zvakatogadzirisana vakatarirana pakushanda kwavo kwese uye paukama hwavo hwemakengezo iyi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vachitaura vari parunhare kwaMutare naIvan Zininga weStudio 7. Bhanga guru rinokweretesa mari pasi rose reWorld Bank rinoti Zimbabwe iri pakati penyika dziri kunyanya kudhura chikafu zvichiwedzerwawo nehondo iri pakati peRussia neUkraine. Sangano rinomirira vashandi veZimbabwe Congress of Trade Unions rinotiwo dambudziko rekudhura kwechikafu riri kubvawo ranyanya sezvo vashandi vakawanda vari kutambiriswa mari shomanana. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Gwaro raburitswa neWorld Bank raita Zimbabwe pakati penyika gumi dziri kunyanya kudhura chikafu. Zimbabwe iri kutevera Lebanon iyo iri kutungamira nyika gumi idzi. Dzimwe nyika dzadomwa neWorld Bank kunzi dziri kudhura kutenga chikafu dzinoti Venezuela, Turkey, Sri Lanka, Iran, Argentina, Suriname, Ethiopia neMoldova. Bhanga reWorld Bank rati kukwira kwemitengo yechikafu munyika idzi kusanganisira Zimbabwe kwaita kuti vanhu vakawanda vatarisana nenzara pamwe nekushaya utano hwakanaka. World Bank inotiwo kukwira kwemitengo kuri kuwedzerwawo nehondo iri muUkraine pakati peRussia naiyo Ukraine, kunonoka kufamba kwengarava dzinotakura zvinhu pamwe nekufamira zvakanaka kwezvinhu mune zveupfumi munyika dzichiri kusimukira kuri kukonzerwa nedenda reCovid-19. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions muzvare Florence Taruvinga vati pamusoro pezvataurwa neWorld Bank vashandi munyika vanobva vanyanya kuomerwa neupenyu sezvo vari kutambiriswa mari shoma zviri kuita kuti vadye nhoko dzezvironda.
Hondo yeUkraine neCovid-19 zvinhu zvazouyawo kuzowedzera urombo nekukundikana kumanikana kwevashandi muZimbabwe. Vashandi muZimbabwe kubvira 2018 vakatanga kutambudzika kutadza kuti vorarama sei. Mari vachitambira mari iri pasi pemwero weurombo unowanikwa huri muZimbabwe unochinja nguva nenguva. Saka izvi zvazve zvimwewo zvawedzera kuoma kweupenyu hwemuZimbabwe, kuoma kwemushandi wemuZimbabwe ari kutadza kurarama, ari kutadza kuti izvezvi oronga sei upenyu nekuti taona government pachezvayo yabvumidza zvikoro kuti zvinge zvichibhadharwa nemari yekuAmerica. inobhadharwa sei nemushandi anoshandira hurumende, inobhadharwa sei nemushandi anoshandira private sector, ari kutambira mari iri mumari yeZimbabwean dollars.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi avo vaimboshandiswa chipangamazano mubazi zvemari vamasimba manyanya vati kusagadzikana kweuremu hwemari yemunyika zvichienzaniswa nedhora rekuamerica ndiko kumwe kuri kukonzera kuti zvinhu zviite mhidigari munyadzi zveupfumi.
Kudonha kuri kuita value yekarensi yedu takatarira neunited states dollar kuri kukonzeresa zvikuru kuti mitengo yezvinhu ikwire, izvozvo zvichizopedzisira zvabata-batana nenyaya dzechikafu. Chikafu chinokurumidza kubatwa-batwa nenyaya dzemitengo yezvinhu nokuti vazhinji vari mubhizinesi iroro vanoziva kuti vanogonawo kuwana mari yakawanda ikoko. Saka kune vaya vemusikanzwa vanokwanisa kutanga kukwidza maprices zvisiri pamwero nezviri kukonzereswa nekudonha kuri kuita value yeZimbabwe dollar.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaobert masaraure vati nyaya dzematongerwo enyika pamwe neupfumi zvinoda kugadziriswa kwa kuitira kuti veruzhinji vasanhonge svose nemuromo.
Mari zhinji iri kuzodzimara yapinda mumahomwe dzevanhu vanhuwo zvavo, aiyo nyika ichisara isina chekubata. Tinotarisawo nyaya yezvinhu zvakaita seland zvisapoliticizwe maproductive sectors economy kuti asapoliticizwe, ashandwe zvine simba nevanhu vose jekerere kuti vauye nepundutso paminda nemimigodhi, upfumi hwese huchidzoka kunyika kana zviri zvirimwa zvichiwedzerwa zvinoda kudyiwa nevanhu zviri priority.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika varashwit mukundu vati minda yakatorwa varimi vechichena iri kurarira zviri kukonzera kuti chikafu chiite chishoma, zviri kuzoitawo kuti chikafu chikwidzwe mitengo.
Hakuna zviri kunyanyobva kuminda yakatorwa nevazhinji kubva kuvarungu. Avo vairima gorosi, kwairimwa chibage, kwairimwa nezvimwe zvirimwa zvakadaro. Nyaya huru ndeyekuti minda yaida kuti igadziriswe vanhu vatema vaono cheuviri vaono pekurima, asi hazvina kufanira kungoti vanhu vatorerwe kana kuti vanhu vatore minda ipo pasina chimwe chiri kuzoitwa ipapo. Saka tinoona kuti minda mizhinji yakatorwa yakangorarira gorosi nezvimwe zvairimwa zvaiita kuti chikafu chiwanike munyika hazvichakwanisike saizvozvo. Saka hurumende inofanira kuti idzokere panyaya yekuti itsigire varimi.
Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo iri kutora matanho akasimba kuedza kuvandudza upfumi hwenyika kuburikidza nekurima chikafu chinokwanira nyika. Bhanga reWorld Bank rinotiwo riri kuisa parutivi mari inoita mabhiriyoni makumi matatu emadhora ekuamerica $30 billion kurwisana nedambudziko renzara uye kusimbaradza nyaya dzekurima, kudya kunovaka muviri, kuwaniswa kwemvura pamwe nemadiridziro munyika dzakatarisana nekushayikwa kwechikafu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala nemumiriri weChitungwiza North vaGodfrey Sithole vari kushungurudzwa vari mujeri nekutyorerwa kodzero dzavo. Mutsamba yanyorerwa kuvakuru vemajeri pachikurubhi neZimbabwe Lawyers for Human Rights, sangano iri ranti vaScala navaStole vari kugariswa mujeri rinogariswa vakabatwa nemhosva dzekuponda uye vari kugarawo vakaiswa ngetani dzemumakumbo pavanenge vashanyirwa. Vamwe vanhu vari kurambidzwawo kuvaona. Hatina kukwanisa kubata veZimbabwe Prisons sezvo mutauriri wemajeri Superintendent Peter Chaparaganda vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Nezuro takatiwo vaScala vainge vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso naJustice Sylvia Chirau Mugomba, asi vange vasiriwo sezvo vave kushanda nedare reCommercial Court. Tichiri panyaya dzange dziri kumatare, mumiriri wegokwe nembudziya vaJustice Meya Wadyajena vange variwo mumatare edzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva yeuori pamari inosvika mamiriyoni mashanu. Vanzi vadzoke kudare nemusi wechina. vagari vekwa mpanda wana nenyika Growth Points kwa Gutu nekubikita vavi kuchikira utano wavo mushire mekupedza mashondo matatu vasina mvura mudzimba zvoita kuti vashandise mvura dzematsime nenzizi idzo dzisina kuchena. Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vagare kwaGutu vanoti vave nemasondo matatu vasina mvura mudzimba mushure mekunge zvinwa inofanira kuvapa mvura yazivisa kuti michina yekumba mvura kuendesa kuvagare yakanga isiri kushanda. Zvinwa yakadzimirwawo magetsi nekambani yezivisa mushure mekutadza kubhadhara zvikwereti kubhikita. Mukuru webasa musangano unoona nezvekodzero dzevagari reGood United Residents and Ratepayers Association kana kuti Gura vaLloyd Mufudze vati zvinhu zvikaramba zvakadai vanhu vanofa nezvirwere.
Icho kwadi ende uye idambudziko guru kuti vanhu vanopedza mavhiki anokwana kusvika matatu asina mvura konzerwa nekuti kwaita breakdown ku pump station yezinwa. Vagari vemagutu vari kusangana nedambudziko irori rekuti vakumwa mvura inobva kumatsime asina kuvharidzirwa zvinopinza utano hwavo panjodzi. Vari kushaya mvura dzekunwa, vari kushaya zvino mvura yekuita mamwe mabasa avo.
Mumwe mugari wekwanyika muzvare Belina Stone vanoti chinorwadza ndechekuti ivo vari kubhadhara mari kuzinwa asi iyo isingabhadhari magetsi kuzesa.
Tinokanganisa utano hwedu nekuti migodhi mizhinji yatiri kushandisa izvezvi iri padhuze nematoilet 200 square meters nemutendi1 zvibhoo ziriko zviri kure ikobo mari yedu tisiri kubhadhara hatitiziva kuti vari kuisei mari kana varikudaa kuti magetsi anopera.
Mutauriri wesangano revagari reBikita Residents and Ratepayers Association kana kuti Bira vaMark Mutengani vati ivo zviri kuitwa nezinwa kutyora kodzero dzevagari.
Takabatana nevagari tiri kushungurudzika zvikuru nedanho rekushandiswa mvura kwakaitwa nzvimbo yedu kwevhiki rose nechidimbu. Izvi tichibvunza mava vezinwa vari kuti havana kukwanisa kubhadhara mari kuzesa inoita kuti pombi yavo iwane magetsi kumbe mvura ichiisa munzvimbo dzakaGrowth Points dzakatenderera. Izvasiya upenyu hwavanhu huri panjodzi nekuti mvura yakachena ikodzero iri mumbiro yemutemo yenyika yeZimbabwe.
Mutauriri wezinwa munyika amai Majori Munyonga vati vanga vari musangano vakavimbisa kuti padivi rezinwa panyaya iyi asi havana kuzodaro sezvo vanga vasadai renhare yavo kana kupindira mubvunzo yatumirwa neStudio 7. Miriri vagari mubikita nekwaGutu vakurudzira hurumende kuti idzosere makanzuro yekumaruwa basa rekupa vagari mvura sezviri kuitika kumadhorobha. Vamufudze vanoti kupa makanzuro masimba ekupa vagari mvura kunoita kuti chirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti chedevolution chibudirire uye vagari vanokwanisa kutaura nemakanzuro avo zvakanaka kana paita matambudziko akadai.
Ndo paya pamunhu wataa kutaura kuti nyaya dzedevolution inyaya dzakakosha kuitira kuti pave neutungamiriri huri accountable kuvanhu. Takanangana nesafe delivery panyaya dzemvura izvi kuti dai mvura yanga iri kumaoko ekanzuro dambudziko iroro tinovimba ringa rakapera nekuti tinenge tiine makanzuros anokwanisa kuteerera zvinoda vanhu uye zvigadziriswa nechimbi chimbi panguva iyoyo.
Izvi zvatsinirwa navamutengani avo vati zvinwa iri kukundikana kuita basa rayo nemazvo sezvo isina mahofisi mumatunhu ichitatarika kupa vanhu mvura. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvematunhu waJulai Moyo sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Mukuru webasa mukanzuro yeBikita vaPeter Chibi vatenda dambudziko remvura iri vachiti riri kuvakanganisa basa uye vanotyira zvirwere mudunhu ravo.
Isu vagari vanenge vachizvudza kuti mvura yamira sei. Saka neti yandiza kuti sokuziva kwenyu nzvimbo yedu iri prone kucholera. Saka panongoshayikwa mvura inoita kutongotyira kuti kunogona kuita outbreak yecholera uye vanhu vanogona kutadza manje kushandisa maflush toilets awaya uye basa ranichi basa rese rinongoda mvura.
Okay.
Kuti basa revanhu rinenge rakanganisika havachakwanisi vane matakeaway.
Apovo mukuru webasa mukanzuro yekwaGutu vaAlexander Mutembwa vanga vasingabatiki panhare asi kanzera waiKlif Matindikile waDate4 vati kushayikwa kwemvura uku kwakakanganisa mabasa ekanzuro yavo.
Rakara ratakasangana naro maGutu rekushaiwa mvura tisina mvura maGutu kungoziva kuti mvura ndokupenyuka mukurarama asina mvura yakanaka panhu pasina kurarama kwakanaka. Inini sekanzera zvinhu zvakatidzosera kumasiri kwazvo kuti mukasasati zvakafanira pamatemina spedi kwanosvikira vanhu ndo pareception taye maGutu pananarenge apa kuti mapereza anga fanga gara kachena uye munhu kungowana mvura yekumwa yaanoda kusarudza mudira mvura yepatepi kana kutenga iri mvura muchitoro.
Makanzuri yekumaruwa anoti anowirirana nevagari kuti mvura idzorerwe kwavari vachiti izvi zvinoita kuti mabasa ekanzuru asaneteke kana kwaitika matambudziko. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godwin Timba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika mutsva weKenya vaWilliam Ruto vavimbisa kuti marudzi ose achawaniswa mukana wekushandira hurumende zvisinei nekuti vanotsigira bato ripi. Varuto vari kuenderera mberi nekuumba hurumende yavo kunyange hazvo mumwe akakwikwidza musarudzo idzi vaRaila Odinga vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi vachiti hadzina kufambiswa zvakanaka. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kukurudzira vanhu vari mudunhu reCrimea rakapambwa neRussia kuti vasaende panzvimbo dzose dziri pedyo nepari kuchengeterwa zvombo neRussia. Izvi zvinotevera kubhombwa kwenzvimbo dzine zvombo idzi mumazuva adarika neUkraine. Russia kunyangwe isina kuti iUkraine iri kubhomba nzvimbo idzi yakangoti pane vanhu vari kuda kuikanganisa munzvimbo iyi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica kuCalifornia vaAnesu Manjengwa vanoti vakatanga chirongwa chekuti vanhu vakwanise kubhadharira hama dzavo mari dzemedical aid vari kunze kwenyika kuti vawane kurapwa kuZimbabwe pasina matambudziko. VaManjengwa vanoti vakabatana nemakambani maviri ari kumusha anoti Bonvi Medical Aid neVivada Clinics muchirongwa ichi, icho vanoti chichabatsira vazhinji panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzvipatara. VaManjengwa vanotiwo chirongwa ichi chimwe chezvirongwa zvavari kuita kumusha sezvo vaine chimwe chavanobatsira vanhu kutengera hama dzavo chikafu padandemutande rinonzi sadza.com. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muchanganya uye weStudio 7 navaManjengwa nezvenyaya idzi.
Vajanzo kuna kwa tunuchanda ni kampa ni nwazi Bond V Medical Aid kuzibabu. Vanu patila wanu ninyaye ya Medical Aid. Mnozi ya mazwa wanu kuti kundu kumbia kari wara. It's not easy kuta harapwe. So tukusana na kutukumasha ganda kuna kuti aspora. Kutuki watengira wanu wa warukumba Medical Aid. Kupo uyo wapata wari kuno mega aid ya ito. Kwa rukumba kwa wala chiti. Kama hizi kana wasika wari. Wana kwa wana doktor harapwe.
Saka jino famba sei kutimuna kwa nsekuwa na Medical Aid ii. Iyari kunze kwenyika achida kurapisa hama dzake dziri kuZimbabwe.
Anouya pasada.com pane mafoma aripo ari kana kufila. And then akafila kana kubhonziya vanhu vafonera munhu wake ari kuZimbabwe. Vasaino hapo medical aid. Isusu medical aid tinenge andasada.com saka pala anorandwa. Badiki vakuru nehava nechembere. Zvese vanobvumidzwa. Ivi kana kune vana vapfeye kuzvikorishen zvese vanobvuma. Because it's a foreign currency based medical aid.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange chirongwa ichi?
Nyaya yekuti vanhu kumba kudhara kwedu vaibatsira pamedical aid yevanhu vaishanda kuZimbabwe. Kumba taiswa kuti baba akashanda kucompany. Kambani yakafa mhuri yacho yese. Asi munoziva kuti kumba kuna apa vanhu vakushanda vashoma. Saka vanhu vese vanga vari covered nemakambani zvavo vakabvuta kudhara. Vakafara. Uyo vanhu vesemburi dzavadzisi havasina mamedical services. Saka tuda vacho nyamo yeropo yakanyanya. Ivi kana vatoona mari yekuti munhu azonorapwa. Kazhinji kacho haarapwi. Paanodya mari yacho nezvimwe zvinhu zvaakopre. Basi nhamo yekurwara manje anozoda kuna dokta munhu. Musoro iyo vakutorwadza inenge yataa cancer. Saka kana masymptoms ekurwara kana abuya munhu haasi kurapwa. So vakaenda kuhosipitari kwacho manje at that point hakuna madokta anenge ariko vanenge vatoita zvavanenge vabuda munyika vane zvakawanda zvati kuita. Plus hakusisina equipment hakuna mishonga because center yacho iyoyo doctor wacho ana zvari kuwana on a regular basis. Saka vanhu vakasaina apo medical aid unogona kupa madoctors nemaclinics nemahospital centers money to plan, to get equipment, to get medications, everything that they need to do. Kasorwara manje unongosvika kudini vakagadzirirwa. Just a matter of trying kuti tibatsirane kuZimbabwe. Diaspora yawanda stereki so that we can take care and reverse the crisis of medical aid.
Mari inenge ichidiwa inenge yakawanda sei kuti vamwe vangazochema-chema kuti dzimwe dzenguva yakati wandei.
Tine maplan anokwana kuita iwo mashanu. Pane yekutanga ye $17 a month. Iyi inobatsirwa chete kune vanhu vanokwachaita kuma public centers like Parirenyatwa, Gomo, Mutaro Hospital, Mpilo nema medical centers eBonville. V ina maclinic ayo muHarare, Mberu, Masvingo, Mutare, Rusate, Pesoko, saka ndo $17. Yepadenga yacho inonzi Mukwa Light inoshanda kuna ma public hospitals ese ndataura kudhara nema private hospitals vanonzi mid level private hospitals. Imwe yepadenga yacho inonzi Mukwa inoshanda pane any of the above medical hospitals ma private nema public. Yepadenga yacho inonzi Oak neinonzi Tick inoshanda off kuna zvekumusoro nde 114 ne 136 a month. Iyoyo ukarwara you can be airlifted out of Zimbabwe kuenda South Africa kana kumaRichards.
Panyaya yechikafu mataura imi kuti mune website netsuisadza.com zvinofamba sei?
Panyaya chikafu kana chavatenga mayako chikafu kuno isu tinoshanda ne OK Zimbabwe iri in about 70 or 75 different stores in the country. Takakara taka chikafu chako kuno pa Sadza.com your parents kwese kuvana kwevari vanotora chikafu kune the near It's quite simple, really. Or they can just give me a call, can I email address, anisosada.com, phone number 951-217-9832.
Avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaAnesu Manjengwa vekambani yesadza.com vachitaura vari parunare kuCalifornia muno muAmerica zvakare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi tiri kuendera mberi nekutarisa zviri kuitika kuKenya uko vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika iyi vaWilliam Ruto vari kuendera mberi nekuumba hurumende itsva kunyange hazvo mumwe akakundwa musarudzo idzi vaRaila Odinga vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba zedu zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerira studio 7 tibate ina 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM 4930-13860-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM 6175 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe nevamwe vatungamiri vakavamba sangano reSADC vopiwa mibairo kuti RC. Zimbabwe inodomwa nebhanga guru rinokweretesa nyika mari pasirino reWorld Bank. Senyika iri pakati pegumi dzinonzi nebhanga iri dziri kudhura kutenga chikafu. Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anyora tsamba kune vemajeri achiti haasi kufara nekubatwa kuri kuitwa mumiriri weZengeza West mudare paramende vaJob Sikala nemiriri wechitungwiza North vaGodfrey Stole. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murave zvakanaka vateereri ndokushaya mina ndinotunga milinkomo munhau dzeIsindebele. Thank you.